Iyo reserve bank pachezvayo kubudikidza neinterest rate vakaisa ye 200%. Zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate. Zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3. Bozozorera futi dhora racho kureva kuti wakudzorera $4. Zvoreva kuti dhora riya ravanga vatora wakudzorera rapetwa ka 4. Ndiani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments? Hakuna. Saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dollar kwaakuchinja maloans avanga apiwa ezim dollar kuti chichichinjira aita ari maus.
Zvinoreve izvi takatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari.
Mutemo wereserve bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvavo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tichishandisa Zimbabwe dollar. Chechipiri chekuti Ministry of Finance inotongamirwa naProfessor Mututu Ncube iri kupamba mari kusa mari yakawanda mumaket kubudikidza nebhajeti ravo.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Ku-2019 budget ranga iri 8.1 billion Zimbabwe dollars. 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion. Inova 55,000% increase ye budget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumarket yoderedza simba reZimbabwe dollar. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashaiva simba vanhu vanoitiza. Ipapa patapedza gore ipapa muna December vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore. Mari yongowanikwa yadzara mumaaccounts emakambanis akanga asingabhadharwi.
Pane dambudziko rei apa?
Munhu iyeye akapuwa mari yaanoidi anomhanya anotenga foreign currency. Saka tinoona Ministry of Finance ichitadza basa pakadaro ipapa. Saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dollar. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo, havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji akushandisa maUS dollar. Mukapinda paborder rebate bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwe dollar, munobhadhara ari maUS dollar. Mukaenda kumapassport munobhadhara maUS dollar, hakuna passport yeZim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaUS dollar. Mukaenda kumagarages efuel kunyangwe even hurumende acho magarages maUS dollar. Patoll gate US dollar. Mareva kupa vashandi kunyangwe zvairi shoma zhinji yacho US dollar.